Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omusi. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosungana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 2 2024. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti mumiriri weGlenview North mudare reparamende vaHepmo Chidziva vave kutiza kusungwa nemhosva yekubata chibharo yavari kupomerwa. Dambudziko remagetsi rotarisirwa kuwedzera sezvo mvura yoshomeka muKariba Dam. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voenderera mberi nemisangano kuChina. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti mumiriri weGlenview North mudare reparamende vaHepmo Chidziva vechikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaWash Mwincube vave kutiza kusungwa nemhosva yekubata chibharo yavari kupomerwa. Vachidziva vari kupomerwa mhosva yekubata chibharo mwana ane makore gumi nevatanhatu. Hama dzemwana uyu ndidzo dzakaenda kunomhanyara kumapurisa svondo rapera. Taedza kubata vachidziva panhare mbozha yavo asi vanga vasiri kubatika. Takundikanawo kubata gweta remwana ari kunzi akabatwa chibharo uyu. Asi tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Inyaya tiri kuongorora uyezve tiri kutsvaga musungwa uyo asiri kuzikanwa kuti izvozvi izvi akawanda kuti
anga adaidzwa here kuti anga achizvipira kumapurisa. Sei muri kuti haasi kuzikanwa kuti aripi?
Mutemo wenyika wakajeka. Kana mumhangara akaenda achinomhangara nyaya, mapurisa vanosungirwa kutsvaga munhu kwaanogara. Pari zvimwe zvikaenda kudzimba dzinomibezi vachiina, mapurisa vachimutsvaga vachimushaya.
Saka hapana kana gweta kana ani atauya kumapurisa achimumiririra?
Isotaura zviri pamutero. Pari zvimwe izvi semapurisa tatinojigeka pachena sekuti isusu tiri kumutsvaga.
Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi rave kutarisirwa kuwedzera zvakanyanya munyika sezvo mvura iri kunzi yashomeka zvakanyanya muKariba Dam, zvapa kuti Zambia itozivise kuti ichatanga kudzima gwenya rayo muna Kariba musi wa14 gumi guru. Zimbabwe iri kutarisirwawo kuita izvi mavhiki anotevera. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano kuti tinzwe divi ravo.
Kariba hakuna kumira zvakanaka nekuti mvura yemukariba iri kupwa inhau yekuti mwaka watapfuura uyu mvura haina kunaya zvakanaka ende mvura yedu inobva kuDRC ichidzika yoya muzambezi mukariba. Saka tinoona kuti even Zambia vaneighbor vari kuita matambudziko makuru chaiwo ekuti magetsi ari kuenda kwenguva yakareba. Kunowo kuZimbabwe nekuti tinogamurana nezambia hatichikwanisa kuonawo magetsi akadini akanaka. Tiri kunzwa kuti hurumende vari kupa information yekuti kunonga kunokuku kuvharwa maoperations zvichida mvura yazonaya. Tino dambudziko riripo ndevekuti kana kusina mvura kukareba, mvura ikanaya nhasi chaiye, kareba haikwanisi kuzara.
ne chikonzero chemuzvinafundo
ino da kuti inyase kuyerera kuti media kati o mitatu kana mina saka mburata yacho zvinaya kunana kutoba November uko zvinoreva kuti ugare pari izvo dzara tinoda kushekana na April ndokuti mvura yavamo yaukwanisa kupamba magetsi kuti nyika ione chouviri
pane dambudziko rei apa
ndakaona mareports Pick n Pay inova retailer yedu imuno muzimbabwe yaishandisa about below 40,000 liters ye diesel makore matatu apfuura pagore kuti gore netikona vaishandisa over 2 million liters ye diesel saka muri kuona kuti budget ye company marengene na cost ekuti run their businesses yatowedzera kupfuura ne $3 million nenyaya yemagetsi chete yasikuwanikwa saka izvozvo zviri kuuraya business masectors akasiyana siyana apa ndangobinongedza hangu kureta tisingatari kumining sector vane matambudziko makuru ari kutoshandisa nekuti uku hakushandi magenerator mamishina akakura saka injodzi yatiuyiraita vhiringidza upfumi hwenyika zvakanyanya kunyanya panguva iri kuti zigi ari kuona simba ari kutasekurakusurvaivha maeconomic shock saka inotova ine shock ndeyekuti murwere ari muchipatara ari muintensive care unit doctor vaomba jekiseni resiriro by mistake oisa poizo saka ipoizo muekonomy ichauraye upfumi hwenyika kunyanya karenzi yedu
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kushanya kuChina nhasi vasangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi muBeijing vachizviudza pamusoro pemabasa ebudiriro ari kuitwa nehurumende yavo uyevo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvingaitewo zvipi mukusimudzira nyika. Vamunangagwa vari kutarisirwawo kusangana nemutungamiri weChina vaXi Jinping mangwana pamberi pemusangano mukuru wepagore we 2024 Summit of the Forum on China Africa Cooperation kana kuti FOCAC uyo uri kutanga musi wechitatu uchipera nemusi wechishanu. Mukuzeya nezverwendo rwavamunangagwa uhu Jonga Kandemiri we Studio 7 abata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Zvinhu zvakanaka chaizvo kuti mutungamiriri wenyika ange achikwanisa kusangana nezvizvarwa zvomunyika make zvinenge zviri mhiri nokuti mutungamiriri wavovo mutungamiriri weduvo chero tiri uno isu achiteerera somutungamiriri wakati ndiri mutungamiriri wokuteerera a listening president unenge asina kunongoteerera vari muZimbabwe chete vanenge vaine mibvunzo yavo kune vamwewo vanenge vaine mari dzavo dzokuti tikauya muZimbabwe zvinhu zvedu zvinozomira zvakanaka here saka misangano yakanaka iyo yokuratidza kuti purezidendi unoda vanhu vake chero vari mhiri kwamakungwa kwaanoenda ikoko.
Tinoona kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kuChina uko kwavari kutarisirwa kupinda musangano we 2024 Summit for the Forum on China Africa Cooperation. Zvi zvamungataura pamusoro pemusangano?
Misangano inenge inoitwa gore negore ichivimbiswa kuti pane zvichabudapo asi tikazvinge toenda on the ground munyika kuona kuti ko zviri kuvandudza chinyi ndopetine tozoona sokuti pamwe idzi nyika idzi dzinodaidza vatungamiriri vomuAfrica kuti dzizwana chikamu chihombe muAfrica chadzinenge chaakuzobuda nacho sokunzwa kwatinoita kuti vokuChina vari kuputsa mamwe makomo vari kutenga mamwe mamaini vachidai saka tozoshaya isi kuti pedu ndapapi.
Asi takanangana neZimbabwe vamwe vari kuti aiwa ukama hweZimbabwe neChina hwawisa budiriro yakanyanya uye kukura kweupfumi
zvingangovapo zvakadero kuti zvinoonekwa nenzira idzodzo asi ini kana ndichitarisa ndinenge ndichitarisa chikamu chinobetsera ruzhinji hweZimbabwe kunenge kuri mumatambudziko hungu upfumi hunganzi hwakura hwakurira vanhu vangani pauwandu hwavanhu vari muZimbabwe nokuti paunenge uchiinda muZimbabwe kana muAfrica unongovuna namo dzavanhu dzichitowedzera.
Nyanzvi nyadzi zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rino vari mudzidzisi paDevry University muno muAmerica kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera havo kuZanu PF vagadzira chirumanzu kuti tinzwewo maonero avo.
Kana tichirangarira vamunangagwa vanofamba nedingindira rokuti Zimbabwe is open for business pachirungu norokutizve rakanyanya kukoshesa rokuti nyika inovakwa nevene vayo. Saka panobuda President Idi Mnangagwa vachienda kunze vanoshuviro yokusangana nezvizvarwa zveZimbabwe dziri munzvimbo dzakasiyana siyana. Ivovo vachivabudzavo kuti magariro avo munyika iyoyo kwakambomira sei saizvezvi vari muChina. Saka trip yakanakisa kwazvo yokuti maZimbabweans vanenge vari muChina vanofanira kuti vaende nouwandu hwavo vanonzwa mashoko aPresident wavo kuti nyika yedu yeZimbabwe tava papi nenyaya dzebudiriro.
Tichitarisawo iwo musangano wekudyidzana kweAfrica neChina uyu, zvii zvaunobatsirawo nazvo kunyika dzemuAfrica? Tichinzwa vamwe vachichema kuti China ndeimwe yenyika dzavari kupomera mhosva yekuuya kunotora upfumi hweAfrica.
Hongu kune vakawanda vanongoda kugara vachichoropodza kuti China yazodai muAfrica, yazodai muAfrica. Asi vanoziva kwakabva runako gwake awanzo kukangama. Isusu muZimbabwe kuti tive nekuzvitonga kuzere takabatsirwa neChina. Saka kuna maprojects akawanda anoitwa neChina vachibatana nenyika yedu yeZimbabwe. Saka maZimbabwe ndzavakoni kuona uhipi hweChina. Asi kuna vamwe vanoonavo uhipi hweChina. Nokuti zvinoitwa neChina neZimbabwe zviri pajekerere. Saka izvozvo handioni kuti vanogunununa vanonyatsa kuzive here kwakabva Zimbabwe pairi nhasi nekwairi kuenda.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera havo kubato reZanu PF vagadzira chirumanzu vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court muChinoi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kune vagari vemukariba gumi nevana vakasungwa musi wa31 Chikunguru mushure mekuratidzira vachitsutsumwa nekutungamirwa kuri kuitwa nyika. Vanhu ava vange vachimirirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Vainge vapedza mazuva 33 vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Mapurisa anoti vagari ava vavanoti vanotsigira bato rinopikisa Resistance Coalition for Change vakaratidzira vachipa vanhu vainge vari mudzimotokari nekuzvifambira havo mapepa vachitsutsumwa vachiti mutungamiri webato ravo vaJameson Timba nevamwe makumi manomwe nevanomwe vasunungurwe. Vanopikisa vari kupomerawo hurumende mhosva yekuita kuti matare asaburitse vakasungwa ava muusungwa nekuburikidza nekuvapa mari yekubhadhara mari yechibatiso. Vanhu vakasungwa pamberi pemusangano weSadak vanodarika 100 nezviuru makumi manomwe. Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoramba kuti hurumende inoudza matare zvekuita.
Panyaya yechibatiso kubva zvandaita minista chinhu chandinoziva chinokosheswa naPresident vedu ndechekuti haufanirwi kupindira munyaya dziri kumatare. Vanokoshesa nekuremekedza madzitare edu kuburikidza nezviri mudumbiro redu remutemo kuti mudumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende. dozo wa nukoshe kote kote pangokune ino urumende ya wari kutahora isiri ya wamunakati
mashoko egurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vari muharare tichiripanya iyi tabatawo vaimbova mutedzeri wemutauriri webato reTCCC vari nhengo yerimwe sangano rinonzi Blue Movement vaOsalo Siziva.
Nhasi tanga tiri kukaripa panga pasungwa maactivist and a former member of parliament vachibatwa nenyaya dzekuti ZANU-PF inotya vanhu vemuZimbabwe.
Nechikonzero chei muchidaro vaSiziva?
Nekuti haina kusarudzwa nevanhu. Ndo zviri kuitira kuti muone kuti nyika yese patanga tichigadzirira sadhaki zvanga zvichiitika ndechekuti maactivist ese nevese vanokonstituta kuti havawirirani nezanupf vakabata vese vachipinda mumajere zvakazokonfemwa nemutauri webato rezanupf vachristopher mutsvanga vachitaura kuti sezvo sadhaki yakapera summit takugona kuvabudisa.
Ko zvanga zvichitaurwawo nemakurukota ehurumende naivo vamunangagwa kuti vanhu ava vanga vachida kukonzera kusagadzikana paiitwa musangano wesadhaki?
Isu takataura kare kuti isu wa peace loving people tinotedzera bumbiro remutemo wenyika, asi zvatikona nechekuti ZANU-PF inoita zvese zvainogona nazvo kuti idzvanyirire nekubunyikidza kodzero dzeruzhinji rwevanhu vezimbabwe.
Matambirawo sei mutongo wekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kuti bero vachitongo vachibva kumba?
Haisini yatinofara navo. Ehe, tanga tine hama dzevanga vakasungwa vachiratidza kufara nekuti hapana munhu anoda kuti hama yake igare mujere. Ndo mabruises and pains of this struggle, ndo zvatinosangana nazvo nenyaya yekuti isu takasarudza nzira yekuda shanduko muzimbabwe. Mhosva yedu ndeyekuti vanhu vezhinji rezimbabwe vakabuda rikataura kuti isu hatichade ZANU-PF, takuda paite shanduko. Tiri kuudza vanhu vese vezimbabwe kuti tinofanira kuramba takashinga. Hapana nzira inoita izi, ndo zvatachitaura pana tichitaura nemacommunity leaders kuti ndo nzira yacho kuti nyika isununguke. Tichadzvanyirira, tichabunyikidzwa, asi tinoramba chienda mberi nekuti tinozviziva kuti at the end of the day the people shall remain victorious. Saka totenda vese vakamira nemaactivists nemacitizens varumirira shanduko, vanomirira kuti munyika muite hurumende inobva kuvanhu. So toda kuvatenda vese vanhu vakatipa solidarity.
Saka magistrate ati vabhadhare mari semari yechibatiso?
Magistrate court yati vanofanira kubhadhara mabail $100 each. Zvese izvozvo mastrategies and tactics ekustifla kodzero dzevanhu, asi hatimiri, tinoramba tichienda mberi nekuti chatoda ndeyekuti muZimbabwe muite shanduko, chatoda ndeyekuti muZimbabwe muite hurumende yabva kuva.
Vaimbova mutedzeri wemutauriri webato reTCCC vari nhengo yeBlue Movement vaOsalo Siziva vachitaura vari parunare kukariba. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vati vave pedyo kubudisa gwaro ravo rekupedzisira riri pamusoro peurongwa hwekuregererwa kwenhapwa dziri maoko echikwata cheHamas muGaza. Asi vati havafunge kuti mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vari kuita zvikuru kuti vakwanise kuwana chibvumirano chakadaro. Apo chirwere cheMpox chiri kunzi chiri kupararira munyika dzemuAfrica dzakawanda, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira bazi rezveutano kuti ritsanangurire veruzhinji matano ariri kutora kudzivirira chirwere ichi kupinda munyika uye kutiwo chinorapwa sei kana chavamo. Ropafadzo Mapimidze anotipanya inotevera.
Imwe nyanzi yezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanira kuziviswa zvakanyanya nezvechirwere ichi vachiti kune vanhu vakatowanikwa vainacho munyika dzinofamba neZimbabwe zvakanyanya kusanganisira Democratic Republic of Congo umo mpox yakatanga kuonekwa muna zvitawe gore rapera.
Pari zvino chirwere chempox haisachavemo muno muZimbabwe asi tinotarisa kuti pamwe omazuva anoteerana nesvondo anoteerana mwedzi inoteera zvinokwanisa kunge chauyawo muno muZimbabwe nokuti South Africa nekuMozambique vakatombowana makesi vechirwere chempox.
Kunyange hazvo mumakore ari pakati pa1970 na2021 chirwere ichi chainzi chainyanyobata vana vadiki. Rwendo runo chiri kusanganisa mazera ose. Dr. Chiripanyanga vanoti zvimwe zviratidzo zvempox imhezi dzinofararira nemuviri wese kupisa muviri nemarwadzo emitezo yemuviri.
Kana achabva ipapo chinozotanga kubudisa mapundu anenge maduzu anotangira mumaoko achienda mutsoka oyawo kumeso anosa kuendawo kunhengo isikarudzi zvichikonzeresa kuti mapundu aya anenge achivava. Kana mapundu achivava mamwe anotirwadzei nekufamba kwenguva mapundu mamwe anoputikawo mamwe anooma. Saka nukamemaona muna haicha ama symptoms kana suratiziru isu. Suspect ya ikanifungizira kutu muna ya nechurewe che mpo.
Vaimbaba guruko utare shuutano muhurumendi ya mbata nizwa Dr. Henry Mazorira. Vano utuwe churewe che mpo. Chaka tangira kumuka zisangu. Uye, chino tapurira mwanyore nenzira zaka wanda kuzimusa nganisira kugumana. Nemunu, anacho, kubatana, chodana, uye kusangana pabunde.
Zahira siri, ilinu kuna onyea kupiwa shakare, wano wachigoverana. Pakukisana, pakubatana, zvese izvozvo. Chero hanzu dzinoshandiswa nemunhu ane chirwere chemonkeypox. Dzinogona kunge dzine mavhairasi anogona kuenda kune umwe munhu anozobata mashitsi wayo kana hembe idzodzo achiwacha and so forth. Saka chirwere chinobatirira zvikuru nyore nyore.
Mukuru wesangano rinorwira utano wakanaka recommunity working group on health vaitai Rusike vakuridzirawo bazi rezveutano kuti ridzidzise nekupa chenjedzo kune veruzhinji maringe nezvempox kuitira kuti vasazoshamiswa kana kurohwa nehana kana vakazosangana nacho. Mutauriri webazi reutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti hapana munhu atiawanikwa aine mpox munyika pari zvino. Uye vanoti kune vashandi kumabhodha ose enyika vari kuita basa rokuongorora vanhu vanopinda munyika.
Vanhu varimo maairport kwedu atisapoti health the water surveillance system is on the ground right now.
Kunyange hazvo bazi rezveutano riri kuti ravedzera matanho ekuvheneka chirwere ichi kumiganhu mitatu yenyika. Varusike vanoti izvi zvinogona kusashanda zvakanyanya sezvo kuine dzimwe nzvimbo kumiganhu yenyika dzine maburi anokwanisa pinda nevanhu zvisiri pamutemo. Chirwere chempox chakatanga kuonekwa muvanhu muna 1970 muDRC mumwana aive nemwedzi mipfumbamu. Gwaro rakaburitswa muna Nyamavhuvhu gore rino nesangano reAfrica Center for Disease Control CDC riri pamusoro pechirwere ichi. Epidemic Intelligence Report rinoti vanhu zviuru zvitatu nemazana matatu ane gumi nemumwe 3,311 vakabatwa nempox munyika gumi nenhatu dzemuAfrica mugore rino ra2024. Nyika dzemuAfrica dzinoti Burundi, Cameroon, Central African Republic, Congo, Cote d'Ivoire, DRC, Ghana, Kenya, Liberia, Nigeria, Rwanda, South Africa neUganda dzinonzi dzatove nevanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine ropafadzo Mapinitse.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi vanhu vakawanda muAmerica vari kucherechedza zuva revashandi kana kuti Labor Day. Asi izvi hazvisi kumisa vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kutsvaga rutsigiro. Mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo iyi vachange vachitsvaga rutsigiro kuPittsburgh vakabatana nemutungamiri wenyika vaJoe Biden. Vavari kukwikwidzana navo vaDonald Trump vebato remaRepublicans havasi kutsvaga rutsigiro pazororo rino. Asi amai Harris navaTrump vari kutarisirwa kutatsurana nemusi wa10 Gumiguru apo vachaita gakava kana kuti debate. kuti tizeye zviri kuitwa na Mai Harris na va Biden. Ivanza Zininga we Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens kuOhio muno muAmerica vatim Muringai.
Labor Day izuva rakakosha chaizvo muno muAmerica nokuti rinoratidza iro kuti backbone yeAmerica vashandi vese vari over 80 to 85% variko sumudzira nyika mune ma discipline akawanda kubva kuma doctor, manesi, vashandi vemugwagwa, vema rail nezvese nema union ese akabatanidza nyika yese.
Ngatitarisewo kuti vashandi vari kutaridza here kuti vari kunyanya kurerekera divi ripi tichitarisa kutsvagwa kwerutsigiro kuri kuitwa na Amai Harris na ava Trump.
Tinoziva kuti divi reDemocratic Party ndo rinenge ranga rine rutsigiro makore ese aya from the labor unions kana kuti vashandi vese mumapato ese enyika. Asi zvatiri kuona ikwe zvino ndezvekuti vaTrump vanenge vava kukamura chikamu chemaworkers iyo vachirepresenta Republican Party. Nemaonero angu vaTrump vari kuita zvese zvavanokwanisa kuita kuti vadzokere muWhite House vachidavidzira nekuenda kunotaura nevanhu veruzhinji vari mumaunions kuti ivo pavanga vari ivo mutungamiri wenyika nyika yaifamba zvakanaka.
Chikuru chingada kudzidzwa neveruzhinji ndechipi tichitarisa kuri kuenda sarudzo nepamire vashandi munyika nhasi?
Maworkers vari kufarira vaTrump nyangwe zvavo leadership yavo yakaendosa Mai Kamala Harris na va Tim Walz. Saka tichaona kuti nhasi pavanenge vari kucampaign President Biden na Mai Harris nema union leaders vanenge vakamira sei uye kunenge kune vashandi vakawanda sei. Asi gore rino hamangange vhoti yacho inenge ichanetsa nokuti vanhu vari kutaura zvimwe zvinhu isusu tinofunga kuti kuchabuda zvimwe zvinhu. Nokuti takambozviona futi 2016 pai vanhu vachitaura 70% kuti vachavhotera. Saka ipapo ndopatoda kuona kuti gore rino zvichachinja here nemamiriro akaita zvinhu.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vatim Muringai vari parunare kuOhio na Ivan Zininga weStudio 7. Yasvika nguva yekuti imi vateereri muzvitaurire zvamunofunga.
Padii pastudio 7 baba wevanhu baba Chinogurei. Nyaya iri kutaurwa nevarume vezano vanofunga kuti Zimbabwe yakapusa. Vari kutaura zvokurejetswa kwemapati kudidi. Nyaya yavo yese iri pakuda kuteya baba Chamisa. Ndo zvavari chete chete kutsvaga paari nezvaari kufunga nezvaari kuda. Vana veZimbabwe zano taakuiziva ndo mugari wayo. Kunyoresa nguva ino kuda kuvhotwa. Tachinja tadini. Chiri kudiwa vana veZimbabwe ngatishande pamwe chete mavoveti makomredi vabereki madzimambo masabhuku ana mujibha kudzikinura rusununguko nepovo navose vari kunze kwenyika.
Makadi pasita seze no toti ti matambudziko ebhazi radona riri kwatamuka rakauraya vanhu ava riri rakuswa kuita sei redio. Chimwe chikumbiro chandiri kukumbira vanhu vari kunzi pa 6 September kunoko kune demo yekuenda kuembasi yekwedu kuno kuZimbabwe kuPretoria. Saka zviri kunzi vanhu tiri kunodemo tanenyaya kuti mapassport akakwira ari kukwira zvinhu zvekuZimbabwe takati kudzvanyirirwa. Mapurisa ari kuuraya vanhu ari kutiita zvezvizvo. Saka veduwe vanhu dai tatamukumbira pamwe chete aona tangono taenda tanokwana kuplease ndapota.
Ayo mashoko evateereri vedu asinei neStudio 7. Vanoda kutumira mashoko tumirai pa 001-202-465-0318 uye musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk nhasi na 8 PM apo muchange muina Mavelasa Muhlanga Nyahuye achitarisa nyaya dzekusungwa kwevanhu uye kunyimwa kwavo mukana wekubvisa mari yechibatiso. Aiwa hamawadiwa nambe tambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ndogusiae mchinzwa nau ze isindebele na taboka.